ήταν ορνό κλατίζα κουτί. Τα σίκα παγκόε κουτί. It's not business as usual in Zimbabwe. And the mantra of Zimbabwe is open for business. You know, by Shaya Basa. Nebuti Vanajina Pizimusa, the Delta, Varuku Taura Utivo, Zinzao, Zosu, Tau Tuapantu, Gazira Madrinsa, Waya, Znota foreign currency, and the Varuku Gazira, Zinua Zao, near foreign currency, and see what is changes anima bond. Znota Zakaru. Executiva, so Kevin the sex business or language pamba. Saka, Zunokashama, that would be Patrick Zimbabwe is open for business. I see one national business, Tombunikis.
Tanzwa kuti Reserve Bank of Zimbabwe ya kavimbisa kuti ichange ichiwanisa kambani yeDelta mari yekunze yainoda kuti inge ichikwanisa kushanda. Isei zvakatora mukana wekuti patange paratidzirwa nekambani kana kuti itange ya 310 kuti yakutora matano kuti RBZ izoziva kuti vanoda mari yekunze.
Zvinotaridza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukoma akandemire. Delta iyoyo handi yoga kambani inoda foreign currency kuti irambe ichishanda. Saka vangangodaro zvavo vopa chidzidzo kune Delta kuti tichakupai foreign currency kuti bhizinesi renyu rienderere mberi. Ko mamwe mabhizinesi ese aya anoda foreign currency aya havachazvifambisa sei? Ko vabereki vese vane vana vanofunda vari kune nzvimbo dzinoda foreign currency vachazvifambisa sei? Ko sisi vangu vanonohodha kuDar es Salaam vachaiwana ipi foreign currency? Saka hatingatiri matanho ari kuda nehurumende aya yekufamba vachivhara pese panenge pabuda kuri kuti zvichatiita kuti rongo redu rikwanise kunge rakazara. Tichaona kuti maburi acho akawandisa ende kuti vapote vachiyanama nama ka handi kungoti zvinokwa zvinosvika.
Vashandi vehurumende vari kunyunyuta kuti vanodawo kunge vachitambiriswa mihoro nemari yekunze, asi takanzwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanga vakabata matomo vaConstantino Chiwenga vachipika kuti hapana mushanda anozotambiriswa nemari yekunze. Sei iyo vari kuzokwanisa kunge vachiwanisa makambani mari yekunze asi vasingade kupa vashandi mari yekunze?
Ya zvinotidzosa futi paya mukoma akandemiri pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dai vakuru ava vagara pasi vabvuma kuti chinhu ichi vachitadza, nekuti wakaona iwewo vashandi vakuita zvekubatirwa chiwepo kunzi endai chete munorapa vanhu muchida musingade, hakuna chakanaka chinobuda even muhealth delivery imomo, ende vashandi ivo vacharamba variko vachiratidzira. Zvinotiratidza kuti vakuru vakuru vedu vanotitungamira ava havana hanya neutano hwenyika yedu, havana hanya nemafambiro ari kuita zvipatara zvedu, nekuti ivo pachezvavo mafacilities atiri kushandisa ise povhu ivo havaashandise. Saka kuparara kwaita health delivery yedu havakuone kuti ivo vakarwara vanoende kuSingapore kwavasingapore uku, asi ambuya wangu vari kune mamwa vakarwara vachadonosvika vana chiremba. Saka nyange vana chiremba vakaratidzira, ivo chavo chavanofunga kuita chekuti vacharamba vakatsika konzi kuita kuti vavamanikidzire kuita sekudzoka kubasa, asi havasana chiremba voga vari musituation iyi mukoma. Vadzidzisi vari musituation iyoyo, mushandi wese ari musituation iyoyo, bhondi harisi kushanda. That is the bare truth that the government needs to appreciate. Harisi kushanda maRTGS ayaya hazvisi kushanda zviya. Saka ngavachingobvuma kuti ikonomi itaitadza iyi, kana vachifanirwa kuti vatsvagiwo vanhu vavanotarisa kuti huyai mutibatsira kuti ikonomi itaita sei, they need to do that. Asi zvavari kuita izvi kaizvi hakutungana kwembudzi.